Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekuwanikwa kwenhengo yezano PF yekuchimanimani vaNicholas Madzianike avainzi vakapambwa nenhengo dzebato reCCC. Mapurisa muBulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato reZapu kufora mumigwagwa yemuguta iri dzichirangarira vaJoshua Nkomo nezvikonzero zvokuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police azivisa nhasi kuti nhengo yebato rezano PF uye varisa chigaro vechidiki mudunhu rebumba kuchimanimani vaNicholas Madzianike avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi wawanikwa uye vari kubvunzurudzwa nezvekutsakatika kwavo. Mapurisa akasunga nhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinoti vachengeta naye musudu, vahakata musudu pamwe navaAaron Chizemo vachifungidzirwa kuti vane chekuita nekutsakatika kwavaMadzianike. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti Nicholas Madzianike wawanikwa nhasi mangwanani kuManicaland. Tichitaura kudai mapurisa vachiri kufereseta kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Tichapa mashoko akazara nepamusoro pekuwanikwa kwavo kufamba kwenguva. Sekutaura vatakamboita pakutanga kuti isusu tiri kuongorora nyaya yekuti yakambafamba sei, tichazopa mashoko akazara. Ndozvatichaita ipapa, tapedza kutaura navo tinzwe kuti zvakafamba sei.
Ko, varume vanonzi vanga vakambochengetedzwa namapurisa vachibatsira kuferefetwa vati varegerwa here sezvo vaMadzianike vawanikwa?
Tichataura zvese mangwana patete akuziva kuti zvakafamba sei. Kuona kuti pane zviri kutaurwa izvi tingati zvakaitika chaizvo ndezvipi, ndosatiri kuti isusu tichapa mashoko akazara muchinguvana chinotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDefuti Panganai avanoti kunyange hazvo vaMadzianike vawanikwa nhengo dzavo dzichiri mumaoko emapurisa.
Zvinofadza kuti tizivise momo yeZimbabwe kuti nhengo yebato reZanu PF yanga ichipomerwa kuti yakanyangarikwa nenhengo dzedu dzeCitizens Coalition for Change dzekuChimanimani East. Yawanikwa kwete kuti yawanikwa kuburikidzwa nekutsvagwa kwaiitwa, asi yadzoka kwayanga yakaenda. Tinozwa kuti anga akaenda kuMozambique kwaakafamba netsoka. Munoziva kune vari muno muZimbabwe vanozviziva kuti Chimanimani kwakaita kubhodha neMozambique, kuri nyanya-nyanya kwavanogara ivo. Saka akafamba netsoka kuenda kuMozambique kunoita zvaakanga achipambira ikoko, ndokubva adzoka nhasi. Saka kwatiri haana kuwanikwa munhu adzoka kwaanga akaenda.
Nhengo dzenyu dzanga dziri mumaoko emapurisa dzaburitswa here muusungwa? Tichiona kuti mapurisa atozivisa kuti vaMadzianike vadzoka.
Mapurisa havana kunge vakasungira nhengo dzedu kutsvaga vaMadzianike sekutaura kwatinoita. Mapurisa vari muno munyika medu vanosunga vanhu kuti vaferefete mhosva. Havaferefete mhosva, vosunga munhu. Saka nanhasi vatiri musungwa. Chinhu chinotirwadza sekutaura kwatakamboita nedzuro patakaenda kumhepo kuti dai vamadhianike vawanikwa kuitira kuti vanhu vedu vasunungurwe. Asi zviri pachena kuti vanhu vedu vari kungosungwa kuti vambunyikidzwe.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai vari parunare kwaMutare neStudio 7. Taedza kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati vanga vasati vanzwa nezvekuwanikwa kwavamadziyanike. Zvichakadaro, mapurisa anoti haasiwo akakonzera mhirizhonga inonzi yakaitika nezuro pakusarudzwa kweutungamiri hwevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council. Gwaro kuvatori venhau raburitswa nemapurisa rinoti mapurisa akazongodaidzwa kunodzimura mhirizhonga yaanoti yakakonzerwa nekunonoka kuburitswa kwezvakanga zvabuda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vadzidzi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo. Tinotarisira kuti tichaita navo hurukuro mangwana. Mapurisa mubulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora mumigwagwa yemubulawayo achinzi mapurisa apa zvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Nhengo dzezapu dzanga dzichida kufora kucherechedza vaimbove mutungamiri webato iri mushakabvu vaJoshua Nkomo avakasheya musi wa1 Chikunguru 1999. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa emubulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti mutevedzeri wasachigaro weMDCT uye vakambove mumwe wemakurukota ezvemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vaJarles Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Mumashoko avo vaMunangagwa vati vaMutsekwa munhu akabatsira nyika nenzira dzakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo vakanga vari nhengo yaipikisa. Mukuziya nezvedanho ratorwa nehurumende iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Mupenyu tinoziva kuti hapana chakaipa kana muri chibatsirana kuviga vamwe. Asi maonero angu ndofunga kuti maonero atinoita isusu mapoka anopikisana. Isusu tinoona TCC neMDCT. Saka MDCT yagara yakungoonekwa ine ushamwari neZANU PF. Mafungiro angu ndokuti zviri kuitwa nekuti EMDCT deno yanga iri TCC hazaigona kuziva. Saka handifunge kuti mwoyo wakanaka uko kungoita kungoita kuti vamwangogwaziva kuti hurumende iri kutsigira MDCT. Handifunge kuti vari kuita nekuti vane chido.
Asi kana tikarangarira vangwenya takaonawo kuti vatsvangirai vakavigwa zvakare nehurumende, pane chashanduka here kana chasiyana?
Hatingati pane chashandwa nokuti vatsvangirai vakanga vari muhurumende. Yanga iri hurumende yemubatanidzwa unity GNU. Saka semunhu akanga ari chipande chehurumende hapana chakaipa. Apa inini mafungira ndongoona kuti vari kungoita nekuti MDCT inonzi ibato rinopikisa asi richiwirirana nehurumende. Handifunge kuti vanga zviita kana ari munhu weTCC, harusi rudo.
VaMutsekwa vakanga variwo muhurumende yemubatanidzwa vari rimwe remakurukota ezvemukati menyika, vasiyana papi navatsvangirai?
Musiyano wacho ndokuti iko zvino havasisiri bato rinopikisa MDCT. Vangange vane makurukota muhurumende, asi tingangoti chimiro chavo sebato rinopikisa chakabviswa nekushanda kwavaitwa neZANU PF. Nekuti kushanda neZANU PF munin'ina zvakasiyana nekushanda muhurumende. Saka maonero ari kuita vanhu vari kuona sekuti MDCT yakaita kumedzwa neZANU PF. Saka zvavaita izvi vanga vachandawo vari muhurumende yemubatanidzwa, asi ndo makore mazhinji akadari. Iko zvino kwanguva kungoratidzanawo kushotesana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano rinotambira ropa rinopiwa pachena munyika reNational Blood Service Zimbabwe, Muzvare Lucy Marowa, vanoti vanofara zvikuru nekuramba kuri kuita veruzhinji vachipa ropa. Kudura reropa iro vanoti pari zvino ranga rangosara neropa rine huwandu hunokwana mazuva maviri chete munyika yose. Mutori wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 nhasi pachiitiko chekucherechedza zuva rekugoverwa kweropa kwaitwa nhasi muguta reMutare pachikoro cheMutare Boys High, Muzvare Marowa vanoti vanonzwa mufaro nekuwanda kwange kwakaita vana vechikoro vazvipira kupa ropa. Muzvare Marowa vanoti vadzidzi ndivo vane chikamu chikuru pavanhu vanopa ropa munyika nekubhanga reropa.
Nasi tiri kufara tiri paMutare Boys High, isuve National Blood Service Zimbabwe, patiri kucherechedza zuva rinonzi World Blood Donor Day, ratingadai takapemberera musi wa14 June. Zvisinei, tine vana vanodarika churu vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vasangana pano vaine donzvo rekupa ropa. Tinotarisira kuti tichawana ropa rinodarika mazana mashanu 500 units nepazuva ranhasi. Asi zvakadaro tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba vachititsigira. Takatarisa blood bank redu, tingangoti ropa ririmo izvozvo rinokwana mazuva maviri chete, asi pane ratichawana nhasi rinotisumudzira zvakanyanyisa kuti blood bank redu rikwane mazuva anokwanisa kuita matatu nechidimbu. Saka tichiri kushanda zvakanyanya kuti blood bank redu ritisimukei risvike pamazuva mashanu anoita kuti titi taakumbotifemei sebazi rinomiririra kutorwa nekucheneswa kwe.
Muzvare Marowa vanoti vanoshanda pamwe chete nesangano reutano ripasi rose reWorld Health Organization muzvirongwa zvavo zvose uye nemamwe mabandiko ehurumende mukuona kuti mabasa avo afambira mberi. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNBSZ Vanik Muparutsa vanoti munguva yapfuura vainetseka mukuwana vanopa ropa nekuda kwezvisungo zvairambidza kufamba-famba nekuda kwedenda reCOVID-19 izvo zvaiita kuti vange vaine ropa shoma mubhanga ravo reropa.
Munguva yeCOVID takanga tine dambudziko rekuti mablood donors edu anofamba sei kuye kumacenters. COVID however restrictions are relaxed, so our blood donors are able to come to celebrate with us this day. Saka tiri kufara zvikuru nekuya kwaita vanhu zuva ranhasi kuzova nesu kupemberera kunaka kwakaita mablood donors. Ndo atiri kutondera zvakanyanyisa vari kuita sei vanotibatsira kunza blood muzvipatara kuti zvinge zviine ropa rakakwana. Nyaya yekuti matsaona emugwagwa, nyaya yekuti vanamai vanoitwa maoperations ipapo, tiri kufara nekuti at least blood bank redu nekubuda kwaita vanhu zuva ranhasi zvikuru tichitenda vana vechikoro vakatitenderedza vauya, iye zvinezvi tine vakawanda chaizvo vari kutoda kuti vadonate blood zuva ranhasi.
Vimbai Dengu mwanasikana wechikoro uyu apawo ropa nhasi. Vimbai anoti anonzwa kufara nguva dzose paanopa ropa nekuti anenge achiziva kuti ari kubatsira vamwe.
Pandinopa ropa ndodzofara because ndenge ndichibatsira vamwe vanenge vachitambudzika, vanenge waita accident, vanenge waluza blood mumwiri mavo. So the way vaonoenda kuchipatara vanoona ropa rekuti vawandisodini vakwanise kuwedzera rimwe ropa mumwiri.
Mumwe apa ropa nhasi paMutare Boys High School ndiJoeline Mandikate. Joeline anokurudzira vamwe vechidiki kuti vasununguke kuita izvi sezvo zvisingarwadzi zvachose uye zvichibatsira vakawanda.
Nofara kuparopa nekuti ndichibatsirawo vamwe vanenge varasikirwa neropa kuburikidza netsaona. Ndinokurudzirawo vechidiki vezera rangu kuti vange vachiparopa uye hazvirwadzi kuparopa. Unonga uchibatsirawo vamwe vanenge vachitambudzika muzvipatara.
Mufundisi weAnglican Church Reverend Abbe Waziwei vanowawo mupi weropa pachavo vanotiwo kupa ropa kuzvipira kwakanyanya kunototendwa nanyadenga kunyange kuchiitwa hako pachena.
Vanotiseka kuti hama blood donor ungabvira kufira bhanzi nekokora. These statements are said nevanhu handiti, but we close our ears and we continue donating. Why? Because we love our neighbor, we love those people which are benefited from our blood. Vamwe vanogona kutaura kuti haiwa haisatanism,
hungatori ropa rumwe munhu uchisirwa mako iwewe. Let them say whatever they want to say. But us as people who love our brothers and sisters who continue donating blood. Well, that is the love and that is the command that Jesus is giving to us. Love, sacrifice something for the love of your friend. And vamwe wedu tikada kuzotarisa kuma families kwedu ma community atiri tine vamwe people who have benefited from blood transfusion. Nanditi, that is the love that we are talking about. God has got a reward for us at the end of the day.
Such Garway committee anopa ropa vapasimonya kureba vakurudzira vechidiki kuramba vachibatsira nekupa ropa vasina zvanotarisira kuwana kubva mukuita uku sezvo zvichibatsira nyika. Pachiitiko chanhasi pange paine vanyarikani vakasiyana-siyana kusanganisira mumiriri wenharaunda iyi Mutasa South vaMishek Mugadza, vakuru vechiuto maJerry, vadzidzisi vakuru vezvikoro, vanamukoti nevashandi vemapazi ehurumende yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Iye zvinotomboenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, icho chamunombopiwa naMavelous Mushanganya. Uye asi nhasi ndini ndiri kupai chirongwa ichi ndiine hurukuro yandaita namuzvare Francisca Mandeya vari kuno naVoot kuCanada.
Ndakabva kuZimbabwe 2014 ndofunga ndopa da kuti nditangire nyaya. Ndiri kugara kuCanada, kuterritory inonzi Nunavut, asi Canada kuchando chaiko chaiko, north of the north. Ndakazvarirwa kuweza muna 1970. Ndiri mwanasikana wechitatu mumba medu. Saka zita rangu randakapuwa namai wangu rinonzi Ndaisiwe, asi hapana pamunoriona nekuti rakarambidzwa kunyoreswa. Ranga riri zita rakati rine chirevo kuna mai wangu. Vakanga vatadza kuita mwana mukomana, saka vaishungurudzika nekushungurudzwa kuti vari kutadza kubara mwanakomana achazoenderera mberi nenhaka. Saka ndozvavakangondudzwa. Sesemwanasikana akazvarwa zvakare munguva yehondo, tichiona mashure aiitwa nemasoja achirova vabereki vangu, naizvi sena baba vachivaendesa kujeri, ndakangokura ndiri mwana wayo wekuti ndaingobvunza ko izvi zviri kuitikire chii, izvi kuitikire chii, kana kurwadziwa nehasha futi. Saka unotozozviziya wakura, nekuti paunenge uri mudiki pamupacho zvimwe zvacho zvinenge zvisina chirevo, unongosinganyatsogona kuzvibatanidza kuti ko zvinhu zviri kuitika so, zviri kuitika sei. Asi ndinoona sekuti ndini ani kunobvira pandakabarwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri gwenyambira, mungatiudza kuti zvakatanga sei izvi?
Izvi zvakatanga sekuseka nekuti ndakangotengawo mbira muna 2007 ndofunga. Ndakatenga mbira nhatu, mbira dzira dzimu, nyunganyunga nenjari. Ndikati ndoda kungodzivisa hangu pai mumba nekuti ndosarira mbira, ndosarira chioneso, ndosarira mbuya chiweshe. Ndakamboridza mbira, ndakambodzibata ndiri mwana mudiki ndichidziteerera, ndakakura ndichidzinzwa kumusha kwedu kwandakakura kuwedza nanasekuru Chikanya ndovairidza. Saka ini ndakangotenga ndichiti ndikuisa mba, ndingotondera kuti mbira dzine chekuita neni. Asi vana ndobva vadzitora ndobva vatanga kutodziridza, zvokuti ndakashama kuti kunongosumudza mbira wongoridza zvaita sei. Kati handakaona vamwe vachiridza, mwana wangu wekutanga nomalanga ndiye akadaro. Wechipiri zanele ndobva atora mbira paenda naye kuchikoro, ndobva anotanga kurima, akutogona zvepamberi. Saka paakanga akugona kudai vatati mwana anenge ane tarenda, ndikatidi timuendese kune vanoridza kana choniso. Zvikanzi mwana tarenda anaro, chimusiyai aridze, mupote muchienda naye kubhukafe. Saka mwana akaridza bat anga asingaimbi, aingoridza mbira chete. Kati ndaingombonotambawo zviya zvokuti handisiziya zvandirikuita. Vana vairidza chaizvo chaizvo zvavaidzidzwa naticha Mutarazi Convent. Saka ndomatangira andakangoita. Asi pane chinenge chinodaidza, nekuti mbira ndaidzinzwa musoro wangu, ndoshama kuti chii chiri kurira. Ndainzwa imwe saundi yekuti ndaiti iyi inodiwa nasekuru vangu, but ndasingazivi kuti sekuru vacho ndiani. Ndo zvimwe zvakaitika kuti kwandiri. Saka ndingangoti ndo ngano yangu yembira kuti zvakatanga sei.
Saka mune nziyo dzamati matsikisa here dzembira kana kuti munongo imba chete?
Ndakatsikisa nevana, haipapo mbira dzacho ndidzo kungoti taingoitawo zvaibuda ipapo. Titorino album yatakatsikisa inonzi Kwasunama kana kuti Brewing Storm ine zvimbo 12. Inotowanikawo paSpotify nepaAmazon nekumwe kunotengeswa kunana TikTok. Unogona kutotora ipapo zvimbo zvedu uchiitawo zviri kuita nevamwe. Tinayo iyoyo. Dzimwe dzacho ndaida kutsikisa ndiri kunoko asi project yakazoperera panzira, yashayirwa mari yekuti tipedzise. Ndaida kutsikisa mbira dzangu, ndaida kutsikisa imwe yesuicide, yandaida kubatsira vanhu vanenge vachida kuzvisungirira nekuti ndoziva inini kuti ndakambosvika ipapo. Yesuicide ine ini yandaa ndichida kutsikisa futi yandakasanganisa chimutauro chekuno kwandinogara chinonzi Inuktitutnation, chinonzi Atatafu.
Totarisawo zvamuri kuita mukusimudzira vanga vechidiki kana vamwe vamugere navo munyaya dzemimhanzi idzodzi. Mune zvamuri kuita here munyaya dzekubatsira vanenge vachida kudzidziswa zvembira?
Ndinofarira kuti kana paine anoda kudzidzira, ndinogona kungotowo zvishoma zvandinoziva ndovadzidzisa. Pari zvino ndingati ndine mwana watete akuridza mbira pamusana pangu. Ndine wandinoti futi mwana wangu Shamwari yemwana watete, iyeye akafirwa akatora mbira akaiita mushonga wake unomurarisa asati arara. Asi munhu aisambotendera nezvembira izvi.
Tinotenda muzvari Franziska Mandeya. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaSolomon Socks Chikovero vanove nhengo yebato reMDCT. VaChikovero vakasungwa muna zvita 2020 vachipomerwa mhosva yavakambosungirwa muna 2002 yekuve nechekuita nekuurayiwa kwavaAlekani Manjengwa. VaChikovero vakapedza mwedzi gumi neminomwe vari muhusungwa vakazobuda musi wa 27 Chivabvu gore rino. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Zvakaitika ndezvokuti mugore ra2020 musure memamwe maconsultations akanga aitika pakati pangu nehurumende yeZimbabwe kubudikidza naambasada weZimbabwe kusouth Africa, tichinge tataurirana kuti no zvaunofanira kuita, unofanira kuuya kumusha. Wauya kumusha moonesana nemapurisa, maonesana nyaya yenyu yogadziriswa pasina zvokusungana, nekuti mukuru wedu akataura kuti let bygones be bygones and the Second Republic, iwo wanga une problem ne First Republic. So after some time ndakazouya kumusha. Ndauya kumusha chakaitika ndechekuti ndisati ndaenda kunoonana nemapurisa panga pane tight schedule, ndakangoti sezvo kune extraordinary congress rekutika kumusha, rega ndibva ndaenda ndongonobata midira. But takazotanga kusvika ndakasvika iri weekend, takatanga kusvika Sunday yanga iri extraordinary congress, ndichiti the following day ndozoenda kupi kunoona mapurisa. Ndakabva ndachisungwa ndiri paextraordinary congress ipapo. Asi ndichisungwa handina kunge ndakasungirwa ene fresh charge. Vakandisunga vachiti tiri kukusunga newarrant of arrest yenyaya yem2002 yamunozeya ndakambosungirwa. Ndikasungurudzwa zvikuru, ndikatotswa zvikuru kunana Chinamhura nekwana Goromonzuku. Ndobva vandisunga ndobva vandiendesa kukoti after a day. Ndasvika kukoti ndipanasvika ndobva ndati varimanded in custody, kunove kwandakazogara for 17 months in prison kusvika ndazobuda mwedzi wapera paserapo.
Saka tingati here hurukuro yamakaita nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa yakakutengesai?
Ipapo handingazive kuti yakanditengesa kuti haina, nekuti pandakaita hurukuro naambasada vanga vari ambasada. Pandakazopinda munyika vanga vasisira ambasada, vanga vatonei vakuzohedha wemwe department. Saka kuti nditi yakanditengesa kana kuti akasara achiita ambasada wekuSouth Africa anga asingazviziva kuti ivo havana kuzvinzwawo here kuti munhu uyauya wandakaita hurukuro naye kusouth Africa azouya munyika asungwa. Izvozvo handizozivi kuti ndingati yakanditengesa, but you never know. But zvinoamirana tatichiita nemunhu iye tanga tisinganzwanani zvokuti tingasvike pakuti tingaitira nematraps akadero. But munongoziva politics hanzi hakuna mapermanent enemies, hakuna mapermanent friends, kune mapermanent interest. Saka make me must underline the word interest here.
Ko mapurisa akaziva sei kuti manga mapinda munyika? Tichiona kuti makasungwa muchangobva kusvika.
Iye mukuru, iwe law and order. Akataura iye kuti isusu hatisi maprofita, hatisi vafemberi, hatirote, uye hatisi nyanga. Saka hatingambofemberi kuti wanga uri apa nenguva dzakati. Ndosakaona tisina kutambudzika rekuti tikutsvaka kwakawanda tauya straight pawanga uri. Tatatoratidzwa kuti tisvika apo kuti munhu wamuri kuda uyo ari apa. Saka kureva kuti zvaidudzira kuti inyaya yakabva mukati medu, inyaya yakabva kuvanhu vandotoziva, vane mahedlers andotoziva. Zvese zvichingodudzira kuti inhau dzezvevatongeri venyika, inhau dzavanotiwo pachirungu ring fencing of positions, inhau dzekuti vanhu vanenge vachingofeelawo threatened kuti uyu munhu zvaauya pachinhu ichi pamwe zvinhu zvedu zvinogona kuvhiringidzika.
Koma vemuusungwa maichengetwa sei, maibatwa sei?
Tiri mukati mujere, jere ndinoziva kuti majere emuno haamite mastandards ekuti kuronzi vasungwa vanogara zviri maererano nekodzero dzevanhu. Pane mutemo weinternational law inonzi Mandela Declaration. Mandela Declaration inoti iyo nyika inoonekwa kuti vanhu vari munyika mayo vakasununguka kana kuti vane kodzero dzavo zvichibudikidza nezvinenge zvichiitika mukati memajere. Kureva kuti mukati memajere is the thermometer, is the barometer inomezha kuti munyika makambira sei. Saka nemadzivere edu maprisons edu haamiti, haasviki pamastandards iwayo. Saka kushungurudzika kwandakanga tichiita mujere kwakusiri kwangu ndega, kwanga kuri kwokushungurudzika kwomunhu wese. Asi ivo pachezvavo vanga vachitichengetedza. Handingati vanga vakanditageta kuti iwewe because uri munhu akati takukuita zvakati, unlike in 2002 pandakasvika ndichinoiswa musolitary confinement.
Manga makateerera kuna vaSolomon Socks Chikovero vanoenhengwe National Executive yebato reMDCT. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano reCastle Lager Premier Soccer League musi mumwe chete maSables eZimbabwe ari mumafaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yave pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Chicken Inn 3-0 nasi Maskati. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Walter Msona nechimwe chete kubva kuna Nomo Chinyerere zvapa FC Platinum kukunda mumutambo wakakosha uyu. Chikwata chanomen mapeza ichi chasvetuka Chicken Inn nemapoints maviri kusvika pamapoints makumana, Chicken Inn ichiramba iri pamapoints makumi matatu nemasere. Chicken Inn ndiyo yaitungamira makwikwi aya nemapoints gumi nemasere. FC Platinum ine mapoints gumi nemanomwe mitambo yesvondo rino isati yapinda munhandare. Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti kwapera makore maviri kusina mitambo vanokwanisa kutora mukombe uyu zvekare.
Munhu wese mupenyu anoda zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzvizviona kupera kwemwaka. Saka todongotarisira kuti Mwari achatungamirira zviri kugofambira zvakanaka muno nomwaka.
Mapeza anoti pari zvino vanofanira kuramba vachitamba zvakasimba kuti vatore mukombe uyu sezvavakaita makore matatu apfuura. Asi Capes United yapedza kungorohwa kwayo nasi apo yarova Harare City 2-1 yave pachinano chegumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 1 Black Rhinos 1, ZPC Kariba 0 Yada 1. Zvichakadaro, chikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemaSables chatarisana nemutambo neNamibia iyo inogara
ichi. Tinotenda Kariati tichitendawo kuti apiwa ruremekedzo rwekuve munyori wezvemitambo yenhabvu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe CCC Manimani.
Siqalisa cela emapoliseni ilungele lokuba sibe lapho. Basibizele emahofisi nabo salungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi zithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale babuya ke basibe simisa.
Amapolisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla se-MDCT umnumzana Giles Mutsekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi usetholakele umgcinisihlalo wabasakhulayo bezanu PF eBumba emangweni weChimanimani umnumzana Nicholas Maziyanike. Yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMaziyanike ukuthi ubengaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli beTripC abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesiba lokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMaziyanike uthunjwe ngabeTripC mhlaka 19 kunyanga edluleyo bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMoblessing Ali. Kodwa isikhulumeli seTripC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi iqiniso ikuthi uMaziyanike ube sendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yezanu PF. Nxa izanu ifuna ukuthi ilihlasele baqala ngokuligcona beliqambela amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonoko abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hhayi kumele izanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezidanga. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona ngoba banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020. Kathesi ngani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChitungwisa. So bazama ukuthi begcone i-CCC betshele umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigangi. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu bevala abantu amehlo, abantu bese bekholwa kulawa manga, uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izapho. So lokho kwenzakale eManyikhalendi, hayi ubukhona abakuzamayo.
Yebo akukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngapi kodwa abezana uPhefu Chiroza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba luka Mo Blessing Ali
ngamanga aluhlaza joko ngasi ngakhangela futhi emuva izathola ukuthi izana uPhefu ke yakuzama khona apha kobulawayo yathi kulelunga kulamalunga athaywe ngapi endaweni yendlube lobhengula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ekutungwisa bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojobsikhala ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izana uPhefu izama ukuthi isole iCCC yenza ukuthi iCCC isolwe ngabantu yenza ukuthi iCCC ibe libanda elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi class we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe kukanti ke bona vele benza khonokhana abakudayeleyo ukubulala abantu belizwe lethu.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-TCCC kobulawayo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzana uPF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kukaNicholas Madziyani ke. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZipra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga lumbala uluphawu njalo lweTCCC kubika obathabile Masuku.
Amalunga eZipra abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkotshana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli seZipra yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqalisa cela emapholiseni ilungelo lokuba sibe lapha basibizele emahofisini abo salungiselelwa kanye nokonke lezi ncwadi kodwa-ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi zithi ngase siqalise ukusuka ngale babuya-ke basibesimisa sokuqathaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-tisheti zeyelo ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na.
Amazwi kamagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele weZipra umnumzana Petros Sibanda.
Ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje okunaza yena umdala wethu kodwa besibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu uChibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko saqoqa nje njengamaZipra kuthi asikeni silukhomanda in-chief wethu sasesilungisa ukuthi sizobuthana ke namhlanje.
Umnumzana Patron Geta Kuchwe Kaya ilunga leZipra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo.
Ilizwe lelibona likhululekile bangaze beke bakhuluma bathini ubaba lo wasebenza kakhulu ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu so ngaleso ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona bazange abe lisikhwaba futhi.
Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi mhlobo. UZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo. Elinge njalo ilunga leZipra unkosikazi Disanginari uthi ilanga leli bebelilindele.
All of a sudden sekuyi amapholisa sebesela ukuthi khona senza into yekho emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration plus sigqoke izikipa ze-TCCC. But bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhala yelo ikhala yeZaphu ikhala yeZipra.
Akula muntu obotshiweyo embuthaneni wanamhla. Imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingobathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kaMnumzana Joyce Mutsekwa, yena obengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla, uMnangagwa ududuze umdeni kaMtsekwa esithi labo kuhulumende lakuZanu PF bakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathintambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZanu PF le-MDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency solujezise abe-Agricultural Rural Development Authority i-ADA ngokubahlawulisa imali engange-120,000 Zimbabwe dollars phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi ale chefu aphume eplazini le-ADA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zamaphisa esixoxelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi amaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Ngendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babekubulele yingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyagangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe izimbuzi eziyisithiyagalombili.
Ngengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ADA, i-ADA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohluphe ekukhulunyiswaneni. I-ADA yathembisa ukubana izabhadala, wavunyelwana ukuthi i-ADA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwawuqala ukuthi lokho kwenzakale ada.
Ayiqala ukwenzakala mnyaka yonke mabevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube nokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ada bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Balungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo mawugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi emafuku ekwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizwe eziphilisa izakhamizi zemaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondiso ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Disen Ndlovu uthi ada bayihlalwise imali engange-R120,000 njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Collins Pando wentebhe uthi limali phansi lapho kuqhathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamisi ezemvelo njenge-ADA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
ama fine wona lawa abawayenziswayo kumbe sababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda laba bantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo kufanele ukuthi ama fine lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakampani amakhulu ahloniphe ilungile labantu lapha abasebenzela khona.
Azenelisanga uxoxisana labe ada ngalolu daba. Ele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha ikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngenza kokushona kukabhuti lowana wase Deep Sloot uElvis Nyati bazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka. Isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho yabona. Yikho ke sasesihlala phansi sathi hayi asithuneleni ebandla. Sendulo yashesha yaba khona. Nginawo ama audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy sazogcina siyibeka kini ngaku Studio 7 ngoba vele ngiyayimamela iStudio 7 sithese siqoqene singomama sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe umuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa nga abantu bafuna ukuya ekhaya inkinga ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa iningi laba balamaphepha mina nginalo iphepha nginawo ama-permit abo lawahluphayo lawa sikhulunywa ngawo kanti ke abangela ama-permit babaningi kakhulu basemikhukhwini imikhukhu yonke engihleli khona lapha eJoburg ngingayibala kule mangolongolo kule makawusi kule thiwa yijampasi kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikhetha nayo besinabanye baseSwaziland kanti ke oyedwa lo weseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromise ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abachileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Okufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi abanye abasakhona ukubhadala amarenti ukudla sokubiza ende lendaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo abasakhoni ngitsho lokuthengisa ezitaradeni silayo omunye kugroupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona abantu sebeze be-desperate in such a way that telefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni uyezwa abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy the very day esabanika yona udaba lolo basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba esine zingifowad inamba yabantu abafuna ukuhamba bazowafowad amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu fuma sasifoma igroup eyi-1 yagcwala sasifoma S2 yagcwala senze S3 yagcwala S4 5 manje kade sesine S6 manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amasikazi njalawa abaphotha phakathi kwabo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali kusukela kungenelwe umuntu azange sibe sisathola impendulo from i-embassy.
Abanengi bathi bazafika benzeni ekhaya?
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nasithethene amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya bade bethi okuza imali lokhu abalakho kungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye lapha sikhuluma ngabantu abangaki?
Hayi baningi kakhulu baningi Nenamba ngeke ngiyi bebefuna ukuhamba nje ngento independent ni engenazo mbangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke angithi liyabona
abesifazana kubaphatha njani lokho
icreshi ibhadala ngenyanga ngenyanga isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga ngapha ngama rent ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana lahlangana lakho lapha khona lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthi akufuneki permit nxa enganayo setshela ukuthi sengathi insect ukusetshenziswa kwakhona kungathi yikusokuyigcilaza
labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi
thina sise Johannesburg ya so 0737 626273 ngiyayiphinda njalo ngu 0737 626273 olo sizo nje ofuna ukungisiza lapha ngangithola khona ngibonga kakhulu
leyo bekuyingxoxo lonkosazana noMathamsanqa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa yena evela esilobela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
sibonge usithandekile siye kuhlelo eliphuma lendaba
ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatijala afundisa emaphandleni eR2s kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo nomzana moyo ngikubingelela
ngisakubona Kristali okwakuqala isinqumo esithethwe yi-Athuzi asiyisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane yisinqumo esikhulu ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo xa umuntu evuka ekuseni enakani kunatitiye umuntu osebenzayo lokuyipheka kasafuni ngoba kayelayokunathisa yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues intengo ye-fuel lanxa uhulumende izolo umthuli simuzwe etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana ifuel isidula ikakhulu e-public transport sikhule sikhangela ukuthi i-diesel yiyo ekade ibiza imali encane but sibiza imali enkulu kumanje abadala abalabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki u-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July olevu kudingakala $24 per subject imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 la lo 29 July khona kuyana kuza kutshengisa ukuthi chukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungama-billion sekungama-trillion kusenziwa kuyini zonezi zinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni asisebenzeni 2 days 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo upresident uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitsha kaye kwenza imali ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali Chris ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali siyeyenza imali pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali thina sizabe sicelephi kuhulumeni ngayona le indlela silandela isisekelo sombuso section 65
lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba
udaba lika Obed Masaraure lumgceke uObed Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016 ubufakazi lobu bonke lobu kusukela 2016 2017 2018 kuze kufike ku-2022 bebungapi ukubotshwa kuka-Obed Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo u-Obed ubotshwa esiya
zwika ukuba ukhona kambe kulomuntu ongathe lecala elikhulu lokubulala umuntu akahambe bese yekhothe siya esiyenkambeni esiya kuthi mina ngikhona wonke lokhu singakukhangela la ngendlela okukhulunywa ngayo ubufakazi kabuku ubufakazi obukhona abalabo ukuthi uObed yi-trade unionist ubufakazi obukhona abalabo ukuthi uObed ulwela amalungelo ezisebenzi ubufakazi obukhona abalabo ukuthi uObed ulwela ukuba izisebenzi zi-$2,540 yikho kuzambulalisela ejele
lo-ke bekungumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-R2s ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lo Maskandi usobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalo ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83 ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezene zaba khona hayi ngama-ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda-ke ukubuya kwamegoli ngaboma-94 ngarekhoda ingoma kamasikanda vele ngicula ngisekhaya mina ngiyazishayela lesiginci rekhoda ngisekhaya so lelani ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi alizange laphuma kahle ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi so kwazothi-ke manje ngaboma-2013 ngarekhoda elithi ngibaceba kuwe eligoqela ingoma ethi ngibaceba kuwe sihlupheka sonke ngithule kanjani hhayi lalo lihambahambile kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli, nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni kodwa amadlalade akhe engamukelwa kuhle ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 0026378903387 0. Ngiyatholakala ke lapho okanye ma ufuna ukungifonela nje ngqo ngiyatholakala ku 0026378511973 yale uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela waphamazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi ngokungahlangana imali idlalde lipheleleyo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hayi ngiyabathembisa abalandeli impela ngibathembisa uju mpela uju lwey'nyosi wona wabona iy'nyosi beyitapa yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hhayi abahlale belindile azabuya amadlalade apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale
khuluma nami.
Ucula ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.